Vanhu vakawanda vari mumupotere padhuku refugee camp muBotswana vanoti havasi kuda kuti vadzokere kuZimbabwe sezvo vari kutyira upenyu hwavo kana vadzokera kumusha. Vapoteri ava vanoti vatsigiri veMDC uye vakatiza mhirizhonga yakaitika muna 2008 yakasiya zviuru nezviuru zvevatsigiri veMDC vakuwadzwa zvakaipisisa, vamwe vakaurayiwa, vamwe vakaputsirwa misha yavo pamwe nekutorerwa zvipfuyo zvavo. Mutauri wevapoteri vari pamuzinda uyu vabekimpiro weza vaudza Studio 7 parunare kuti vatsigiri vebato reMDC vari muupoteri vanotya kudzokera kumusha sezvo vanhu vachiri kushungurudzwa nehurumende yeZANU-PF.
Kana zvimwe zvinhu zvinogona kunge zvazvitaura kunhu zvapera, but when it comes to the reality on the ground wana kuti hakuna kana chapera. Vanhu vanotya kuteererwa vachingotorwa vachienda zvachose vasingaoneki vachiurayiwa zvisina kunaka. Izvozvo ndozvekutochisa vanhu.
Chimwewo chizvarwa cheZimbabwe icho chiri muupoteri pamuzinda uyu vaSamson Ndebele vanoti zvinonetsa kudzokera kumusha nokuti kunetsana kwaiva pakati pavo nevavakidzani vavo veZANU-PF hakusati kwapera.
Vamwe vanhu vaivati vachisapota MDC vari pavanotya kudzokera kuZimbabwe ii vari kutya nenyaya yekuti kuti vanoti pane vanhu vavakidzani vavo nevamwe vanogara navo muvhillage imwe chete vavasapota ZANU-PF vanenge vachitya kuti vachiripo nekuti vai vasinganzwani vachikana vakanyidzokera hamwe nekuti vanganoita zvaugara chimirera mberi vachingotukana nenyaya idzodzo kuti ivo havasi kumbotuma futi kuti vangasapote ZANU-PF nekuti vanongoti ivo havadi ZANU-PF.
Vachitaura neStudio 7 panonhare mukuru anoona nezvekuchengetwa kwevapoteri muBotswana mai Thobolitsage vati vanhu vasina kunyoresa kuti vadzoserwe kumusha vachapiwa mukana wekuti vaudze hurumende nhunha dzavo.
We also listen to the reasons why they may not be willing to go back home. Are the reasons meeting the refugee framework? Are they within the refugee law? Are the reasons associated with them coming to Botswana as refugees? Or these are just any other reasons? So you listen to people why they don't want to go back home and you advise accordingly and encourage them accordingly.
Nyanzvi munyaya dzekodzero dzevapoteri uye vachidzidzisa mitemo paGaborone University College of Law and Professional Studies vaMaurice Manyengavana vanoti danho ratorwa neBotswana rinoratidza kuti hurumende iyi iri kutevera gwara rinotarisirwa nesangano reUnited Nations.
Izvi zvinoratidza kuti panguva yari zvino nyika yeBotswana iri kutevedzera zvakabvumiranwa pamusangano weUnited Nations wakaitwa muna 1951 kuti munhu anofanirwa kudzoserwa kumusha kwavo asingadi achiziva kuti kune kune zvimwe zvinhu zvinoita kuti upenyu hwake huchaite sei, huchaite freedom iyo inenge isipo.
Pasi pechibvumirano che-1951 Refugee Convention, nyika dziri muUnited Nations dzinosungirwa kusamanikidza vapoteri kudzokera kunyika dzavo kana vachiratidza kuti vanotyira upenyu hwavo. Pari zvino, padhuku pane vapoteri mazana manomwe nemumwe chete zvichitevera kudzokera kumusha gore rakapera kwakaitwa nezvizvarwa zveZimbabwe zvinosvika zana nemakumi matatu nezvishanu. Ndakamirira Studio 7 muFrancistown, Botswana, ndini Shingirai Madondo.